zvakabuda mongoro iyi yakaitwa munambudzi zvinoratidza kuti zvikamu zvinodarika makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvinoti huori hushoma muchiuto nemubazi rezvedzidzo. Mukuru wezdi Dr. Pesai Rwanya vanoti zvikamu makumi matanhatu nezviviri zvevakabvunzurudzwa zvinoti mapazi ese ehurumende ane huori, asi huori uhu huri nani mumapazi maviri aya.
Zvisinei nekuti kunobota Rwanya dzokuna nazinse, but education sector yese tichitarira tichibva kuna Namurambinda kuna Nacholocho kumaruzevha muno mutauni, vanhu vari kuti they are satisfied neservisi dzevanopiwa nevadzidzisi neservisi dzinopiwa vana vavo muzvikoro nekuitwa basa kunoitwa nevadzidzisi. Even zvinhu zvakaoma, but vanhu vari kuti sevisi yemueducation sector iri pamberi. Then kumilitary, vanhu vari kuti masoja varank and file risingatariri the military elite kati vakuru vakuru, masoja haiti zvekurapsheni, vari satisfied kuti inei actually army ine 57%.
Varuhanya vanoti vanhu havana ruzivo rwezvinoitika muchiuto uye vanosvika kuongorora mashandiro emasoja. Vanotiwo tsvakurudzo yavo yakaburisa pachena kuti mapazi ese ehurumende kusanganisira mapurisa ave kutya mauto, zvekuti mapurisa akawanda ave kutya kuita huori. Zvichitevera Operation Restore Legacy iyo yakabvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro gore rapfuura, asi vanoti tsvakirizo yavo yakaburisa kuti mahofisi anopa zvitamba zvekuchaira dzimotokari nemapasipoti havana matyira uye vari kuenderera mberi nehuori. Pavanhu vese mazana mashanu nevanomwe vakabvunzurudzwa mutsvakiridzo iyi, makumi mapfumbamwe nevatatu vakati hapana chashanduka muvid. Kumahofisi anopa mapasipoti nebazi rezveutano ndimo munonziwo mune huori uye hamuitwe basa nemazvo.
Asi judiciary iri pamusoro iri kunzi kunana majistrates courts kunana high court kune corruption yavako, ndo number 3 tatizo VID, registrar's office, kuuya iyo judiciary, kuuya health, kuri kunzi kukuva vanhu vari kuti sevisi iriko iri puwa, unomira mahours akawanda ende zvinobudamo ponungo chiseviswa hazvina kubuda zvakanaka.
Mutauro weChrist Coalition Zimbabwe vatavani mwoyo vati vanobvumirana nezvakabuda mutsvakirizo yezdi vachiti ichokwadi kuti hautori chitamba chekuchaira motokari kana usina kubvisa chioko muhomwe.
Nekuti ukaenda kumapazi maviri aya zvokwadi unobva ipapo waamurombo, nekuti vanenge vakuisvina kunge tauro vachiedza kubuditsa makobiro ose ari mupoketi mako kuitira kuti mari iyi iende kwete muhurumende asi mumbudu dzevashandi vehurumende.
Varuhanya vanoti vakawanda vavakabvunzurudza vakabudawo pachena kuti vanoona sekuti hurumende yava munangagwa haina zvairi kuita mukurwisa huori. Varuhanya vanoti zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvakati vazhinji vese vari muhurumende iripo vakabatsirika zvikuru muhuori hwaitika panguva yava Mugabe uye havakwanisi kupedza huori. Ongororo iyi yakaitwa munzvimbo dzinoti Lupane, Bwanda, Cholocho, Vulawayo, Umguza, Masvingo, Harare, Kwekwe, Kadoma, Chitungwiza nedzimwe nzvimbo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.